zwap.com.
Taura chokwadi sawira fuma apei maruva mai vevana kisingate zvekumofadzana mega life my saikona ingani hondo dzakakudzora dai kumusana makati ndamboma respect yamuna tomumba ishoma dai vamwe vetu muri kuboma chirome chauri kuseka vamwe ichocho dai chakatokuisa mukona kana uchinge wawanda mukana chama mama tendewo mwana wa ambuya kana usiri nekuwa aimatanidza shoma yokwana zvakazvanya tendewo mwana wa ambuya usamirire kuseri kwenguva vamwe medu tinokusiva kwamaimbova apa wakapinda machena kana uchide tikuratidze pakwaimbora iwara dyagwara makapaka iro kosimatira wakateya iro hapana chawaiketa ndiye akakudzidzisa nekubatwa kwetsauro kana uchinge wawana mukana chamama tendewo mwana wa ambuya kana usiri nekuwa aimatanidza shoma
Zwap.com.